Vacha misavataura ishapo vaenda kwa wakanyoresa kuzovota vari kukuwadza na 2 primary school kunotarisa kuti zita ravo ririmo here mugwaro revavoti.
Munozviziva kuti kamushoko munonzi zvakanyorwa rikadzimwa. Itsika yekuti kana anenge aita zvunhu zvinonyorwa zvichidzimwa kunyanya nyanya medu kuno muzeki nerumborworwo. Saka ndati pamwe unogona kunge wakadzimwawo asi ndatenda kuti hapa ndauya zita rangu richimo. Asi revamwe vasina kutarisa rakanyorwa rikadi rikadzimwa. Saka shoko rondopa kunyika nderekuti kune vadzimi uyai mutarise mazita enyu.
Vachamisa vatiwo tarisiro yavo ndeyekuti dambudziko revane mazita ari kushayikwa mugwaro revavhoti rigadziriswe kuitira kuti munhu wese avhote panozosvika nguva yesarudzo. Mutungamiriri werimwe bato rinopikisa reDemocratic Party vaurayai Zembe vati kunyange zvazvo vakaona zita ravo ririmo mugwaro revavhoti vavazivi kuti musi wesarudzo vachawana riripo here, vachishora kwavati kusabudiswa pachena kwegwaro rese revavhoti.
Asi hazvina chivimbo chokuti musi wacho wokushara ndinenge ndirimo mumagwaro acho, nokuti gwaro ravavhoti iko zvino rese riri kuitwa chipakirwa, harisi kupiwa vanhu.
Mutauriri webato reMDCT vaWitness Dube vati vatsigiri vavo vari kunoongorora gwaro revavhoti vaine kunyunyuta.
Ruzhinji ravo rurikuenda kunotarisa mazita havasi kuwana mufaro ikoko, nekuti mazita mamwe ashiftiwa kuendeswa kunzvimbo dzavasati vambovhotera. Zvinoita kuti tinge tichitaura zvekare kuti ndo nyaya yatanga takaendesa kumatare kuconstitutional court nekuhigh court.
Vadhube vati sebato vanoda kuti gwaro rekutarwa kwemiganhu rigadziriswe kusati kwambotaurwa zvekuti sarudzo dzinoitwa rini. Vachamisa vatiwo pavanopinda pachigaro hurumende yavo ichagadzirisawo nyaya yekuti vanhu vakwanise kuongorora gwaro revavhoti vachishandisa uminzha hwechizvino zvino.
Zvinoda kuti tichifamba tiende pauchapupu hwemaplatforms akakura ekuti vanhu vanongocheka online. Pano kuuya tichiita zvemudungwe tichiuya panzvimbo tichinowa kuona mazita zvakasara kumashure, asi ndoka zvinozouyawo pahurumende itsva yatiri kuuya nayo panopfuurwa muna Augusta.
Vashorawo kwavati kusataurwa kwezuva richaitwa sarudzo vachiti zuva rinofanirwa kutaurwa kuti vanhu vaite gadziriro.
Ingaiti nyaya yekuti 2 months 3 months harisati aenda kuelection, vanhu havasi kuziva date remaelection. Vanhu vari kungofembera fembera. Kuna na Kenya vanotoziva 2027 musi wakati muna August kune maelections. Ndozvinoitwa kunharaunda nekunzvimbo dzaane gusa ruzhinji yavapamusoro. Tofanira kugadzira bumbiro redu remutemo tichinje mutemo uyu kuitira kuti vanhu vazive mwedzi kana kuti nguva mavhiki anofananga achiitwa sarudzo.
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaive vakatarisirwa nezuro kuzivisa nezvezuva resarudzo sezvavakavimbisa kubhinga nemusi womugovera, asi izvazvina kuzoitika. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba, asi mune mamwe mapepanhau vacharamba vangoti zuva iri chaziviswa munguva inotevera. Vachamisa vanyunyutawo nezvesangano rakazvimiririra refo Forever Associates Zimbabwe kana kuti FAZ iro rinodyidzana nebato reZANPF ravati riri kukanganisa mashandiro ekomishini inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission. Studio 7 yakundikana kunzwa divi reFAZ panyaya iyi, uyewo tatadza kubata sachigaro wezeka mai Priscilla Chigumba kanawo mutevedzeri wavo vaRodney Kiwa pamwe nemukuru anoona nezvesarudzo mukomishini iyi vaUtoiles Laigwana, sezvo nhara mbozha dzavo dzanga dzisingadairwi. Mune imwe nyaya, vaZembe vaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti vachazenge vachitsigira utungamiriri wavachamisa musarudzo dziri kutarisirwa muna Nyamavhuvhu idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.